manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vakanga vasati vanyoresa kuvhota vochema-chema nekukundikana kwavo kunyoresa apo zuva ranhasi ranga riri rekupedzisira kunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Vadzidzi vashanu vepa University of Zimbabwe vari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare votarisana nekupota mazamanishoni avo nemuvhuro unouya. Varimi vanochengeta mombe dzemukaka voshanda pamwe nehurumende nevanogadzira zvigadzirwa zvinobva mukaka pakuderedza dambudziko rekusvibiswa kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakanga vakanonoka kunyoresa kuvhota vachiverengera vaswera vachichema nekusafamba kwemitsetse muzuva ranhasi iro rinova rangarire kupedzisira kuti vanhu vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2023. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vakareva pavakati mberengera yakarinza mbuya nenzara. Izvi ndizvo zvaonekwa nhasi munzvimbo dzakawanda mumadhorobha nekumaruwa kwanga kuchinyoreswa kuvhota uko vanhu vabuda vakawanda zvikuru kuti vaedze kushandisa mukana uyu kuitira kuzovhota asi vakawanda vavo vachikundikana. Muzvare Precious Nyatondo mugari wekusouthly park avo vari kuda kuvhota kekutanga vanoti izuva ravo repiri vachiedza kunyoresa kuvhota uye vanyunyuta zvikuru nokunonoka kubatsirwa.
Senza nsuzoti zvuzo famba seti zokuvanisa vabatswa ngwai apata uya nevamwe vanoi chikoro varida kuregister of misiro karufa chikoro nhasi futi havasina nhasi vasati vabatsirwa.
Izvi zvatsinirwawo navamunyaradzi office veku Highfield East avo vatiwo zvisinei kuti vaive vakanyoresa kuvhota mumashure vakawana zita ravo risimwa mugwaro ravavhoti vakanzi vatangise kunyoresa. Vatafadzwa Kamidzi mumwe wevanhu vanga vachikurudzira vechidiki kuti vandonyoresa kunovhota vati shuviro yavo ndeyekuti vekunyoresa kuvhota vangogara vachishandira kumisha inogara veruzhinji nguva dzose.
Kuregista kuvhota masimbi azingagogara adecentralizedwa kubva kudhara kwete kwekuti chidimbu nechidimbu 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 sezvataka experience from kubva pakapera sadzi ya 2018 kusvika pane sarudzo yanhasi.
Kanzura Ward 16 muHarare vaDenford Ngadziore veCCC avo vanga vachitenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo inoratidza kuti mishina nevashandi veZimbabwe Electoral Commission vanga iri mishoma zvichienzaniswa neuwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota.
Vanzi pano vauya na 5 AM they are still here vamwe vasiswa vamwe vasati but nyaya yekuti munhu anotomirira wechidiki achimirira kubva na 5 AM svika izvi zvakamira zvinoratidza kuti tiri kuenda kune chiedza vari kuziva nyika yaoma.
Nyanzvi mune zvesarudzo vaSolomon Bobosibhunu vaudzawo Studio 7 kuti uwandu hwevanhu kunzvimbo dzekunyoresa inyaya yekuti ndiro zuva rekupedzisira vakati zvinogona kunge zvaremera zeko.
Kunge vanhu vozomhanya panguva imwe chete zvinogona kuita kuti basa rireme kune veelectoral commission commission vanenge vachiregister vacho zvoita zvekare kuti material planning yekuti material inge iri available inge ichinetsei nekuti electoral commission inenge yakaplanawo kuti tinoendesa maforms aya pamwedzi wega wega asi kana vanhu vachizenge vauya vese nezuva rimwe chete kuti kuti material yoyo nedzimwe nguva ichaita shoma
vabobo sibun vayambirawo vezhinji kuti vasatange vamirira kuti mutungamiriri wenyika atare zuva resarudzo kuti vazonyoresa kuvhota vachiti vanhu vangadai vakatorawo mukana wemakore mashanu apfuura kuti vange vachipinda mugwaro revavhoti
pane inonzi continuous voter registration kureva kuti zuva nezuva roga roga rinoendwa kubasa munyika yezimbabwe electoral commission inenge ichiregista vanhu
mutevedzeri wasachigaro vezek commissioner Rodney Kiwa vaudza studio 7 kuti vange vari mumusangano uye vaizotaura nesu kana vasununguka manheru tatadza kubata sachigaro vezek amai Priscilla Chigumba kanawo mukuru anoona nezvesarudzo mukomishini vautoiles laigwana mutemo wesarudzo unoti mushure mekunge mutungamiriri wenyika azivisa zuva resarudzo vanhu vane mazuva maviri chete kuti vange vachinyoresa kuti vakwanise kupinda mugwaro revavhoti rinenge richizoshandiswa musarudzo dzegore iroro vamunangagwa vakazivisa nechitatu kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhovhu nyika yose uye kana pakasawana anokunda musarudzo yemutungamiriri wenyika rirani inozoitwa musi wa2 gumiguru chirongwa chezek chekuti vanhu vatarise kana mazita vari mugwaro revavhoti chakaperawo nezuro asi veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachikurudzira komishini kuti iwedzere mazuva kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kutarisa mazita avo vanhu vakawanda vari kuchema chemawo kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti izvo zvinonzi nevanoongorora nyaya dzesarudzo zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe avari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare vangangopotsa kunyora bvunzo dzavo idzo dziri kutanga nemusi wemuvhuro zuva ravanenge vari kumatare edzimhosva sezvo chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba chiri kupikiswa nevachuchisi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vadzidzi ava avo vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa, Comfort Mwekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa, Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa, Lionel Andrew Madamombe ane makore 24 zvekare ekuberekwa naDarlington Chigwena ane makore 21 ekuberekwa vave nemazuva 10 nemapfumbamwe vari mutirongo uye vanzi vadzoke zvekare kumatare edzimhosva nemusi wemuvhuro unouya kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa. Vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro ichi vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora madziro edare reparamende nezvimwe zvivakwa zvehurumende mashoko ekuti mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCCC vaJob Sikala avo vari muhusungwa vanofanira kusunungurwa. Kunzwika kwechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kwazogumira panzira nhasi mushure mekunge mutongi wemudare raMajor Street arwara dare riri pakati nyaya ichibva yanzi idzoke mudare nemusi wemuvhuro unouya. Asi izvi zvinogona kureva kuti vadzidzi vashanu ava vangangotadza kunyora bvunzo dzavo sezvo bvunzo idzi dziri kutangawo musi wemuvhuro wavari kutarisirwa kunge vari mudare zvekare. Gweta revadzidzi ava vaDarlington Marange vati vane matanho avatora kuti vadzidzi ava vakwanise kunyora mazamanishoni avo.
Vadzidzi ava zvinoratidza kunge vachamisa maexams avo asi takaedza nekusipa kuona semagweta avo takanyora kutsamba kuvakuru vemapresidents vaHarare Zimani kuti vakwanise vakomana ava kuti vanyore maexams avo vari mukati tanyora zveimwe tsamba tikaendesa kuUniversity of Zimbabwe tichikumbira kuti vakwanisire kuti vakomana vanyore bvunzo dzavo.
Mukuru wesangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe reStudent Representative Council vaAlan Chipoi vanoti kubva kuhurukuro dzavakaita nevakuru vechikoro ichi pane chivimbo chekuti vadzidzi ava vachakwanisa kunyora bvunzo dzavo.
Takazama nepatinogona kuita engage the authorities dzepaUniversity of Zimbabwe zvazviri pachena kuti vanenge vakabvumidzwa kuti vanokwanisa kunyora because ikodzero dzavo dzekunga vachinyora maexams ivavavo sezvo vasati vabatwa nemhosva vachingori vapomerwi.
vachipoi vawedzera vakati kuti vadzidzi ava vasabvumidzwa kunyora bvunzo dzavo zvingangokanganisa kubuda kwavo nezvibodzwa zvinonwisa mvura.
Zviri pachena kuti vana vatokanganiswa mukubuda kwavo because mazuva ese avagara vari mutirongo vasina mhosva yavakapara. Mazuva ekuti vanodai vakanga vari pamwe chete nevamwe vachidzidza vachiita zvidzidzo zvavo zvinokwanisa kunga zvakavabatsiridza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru anoona nezvevadzidzi vepachikoro cheUZ vamunyaradzi Madambi kana mutevedzeri wavo sezvo vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vaLennon Mazuru vanoti kuramba kuchisundirwa mberi kwemazuva ekunzwikwa kwenyaya yechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kunoratidza kuti matare ari kuda kuti vashanu ava vayaurire mujeri.
Sanhasi manura maita zvokwadi zvokwadi havana kana umbowo kana chiitazvo chava kupomera vakomana vedu ava. Ndosaka maona zvazonzi legislate anzi arwara. Inhau yekuti havasi kudaido kuti vakomana vedu vabude.
Kunyange mutauriri wemajeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services Muzvare Meya Kanyezi vanga vavimbisa Studio 7 kuti vachati padivi ravo pamamiriro akaita nyaya yevadzidzi ava havana kuzozadzisa vimbiso yavo. Imwe nyanzvi munyadzi vechidiki isina kuda kudomwa nezita rayo yati vadzidzi vepaUZ ava vane kodzero yekuwaniswa mukana wekunyora bvunzo dzavo.
Takatarisa iwo vemuzvitorongo iPrisons and Correctional Services. Muono wavo hausi wekutongera munhu rufu asi wekuvandudza upenyu nemunhu. Saka tinoona kuti vakawana bvunzo dzavo vanokwanisa kunge vachinge vawana kodzero dzavo dzaremekedzwa.
Magwete evadzidzi vepaUZ ava anoti anetarisiro yekuti vhiki rinouya vadzidzi ava vachabvumidzwa kutongwa vachibva kumba kana vana muchuchisi vakaitawo basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Varimi vanochengeta mombe dzemukaka vave kushanda pamwe nehurumende nevemakambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka pakuderedza kukanganiswa kwemamiriro ekunze kana kuti greenhouse gas emissions muchirungu, uko kunonzi kwanyanya muchikamu chekurima ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Ana Agnes Prenda anochengeta mombe dzemukaka papurazi ravo riri kunze kweguta reBulawayo izvo vakatanga kuita mugore ra2019 vaine mombe imwe chete. Nekuratidza chido chavo chekusimudzira basa ravo vakawana rutsigiro rwakavawanisa mhou shanu pasi pechirongwa chaitsigirwa nehurumende uye dzimwe shanu pasi pechirongwa chinotsigirwa nemubatanidzo wekambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka weDairy Processors Association of Zimbabwe.
Takatanga tichikama 15 liters chaidzo kura nebhasikoro tichiendesa kune vana mazvikokota vanozouyisa mushelf. Tichitonyara tasvika ipapo kuti zvino zvandine 15 liters yangu, mumwe une 60 liters, zvinofamba sei?
Papurazi raamai kwenda ndipo paitirwa mabiko efuel day ekucherechedza zuva remukaka wemombe reworld dairy day, iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chikumi kubva muna 2001. Sangano refood and agriculture organization kana kuti FAO rakatara zuva iri senzira yekurati dzakukosha kwemukaka sechikafu chinobatsira kupedza nzara pasi rose. Amai kwenda vanoti vanoziva chose nezvenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuti pane maonero ekuti mombe ndidzo zvipfuyo zvinochengetwa nevanhu zvinokonzera zvakanyanya dambudziko iri, sezvo dzichibudisa mweya wekufema unonzi methane uyewo dzichida mafuro ayo anobva mukutemwa kwemiti. Asi vanoti kwave neruzivo rwakawanda runoita kuti pave nenzira dzakasiyana siyana dzinogona kubatsira kuderedza kana kudzivirira izvi.
Ndove yaitwa nemombe iri kushanda. Tinotora ndove yedu toisa mune chinonzi chibiodigester, chopika ndove iyoyo kobuda gasi. Gasi iroro ndo rinopikiswa pano papurazi. Saka zvese tinoshandisa. Vari kunyanyisa kutokanganisa nyaya yecarbon footprint. Pamwe mafactory aya ari kutogadzira mafertilizer.
Amai Tendai Marecha ndiwo mukuru wesangano rembatanidzo weDairy Processors Association of Zimbabwe, iro rinosanganisira makambani makuru akaita seDairy Board Zimbabwe, Dairy nemamwe ayo anogadzira zvidyiwa nezvenwiwa kurimwa kubva mumukaka. Vanoti mubatanidzwa uyu urikushanda pamwe nevarimi nehurumende mukuita zvose zvinobatsira kuti mukaka uwanikwe nenzira dzisinganyanyokanganisa mamiriro ekunze.
Mhou dzedu tiri kuedza kuti dzikavandudzwa dzikatipa mukaka wakati wandei pamhou imwe neimwe. Ndove yatinozoburitsa pamhou idzodzo tikazoita kuiti tione kuti saka lita rimwe chete remukaka ratiburitsira ndove yakawanda sei. Tinoona kuti lita remukaka riri kutiburitsira ndove shoma. Zvinozobva zvareva kuti kunyangwe iyo carbon footprint tiri kutoedza zvachosewo kuti iderere.
Add more aniwa ndo mushandi mukuru anoona nezvenyaya dzemukaka kana kuti chief dairy officer mubazi rezvekurima. Vawaniwa vanoti pari zvino munyika mune mombe dzemukaka dzinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000. Vanoti munyika munodyiwa mukaka unosvika marita mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti 130 million liters pagore, uye gore rapera nyika yakawana marita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 million, vachiti vari kushanda pamwe chete kuedza kuti nyika iwane mukaka unoikwanira asi zvichiitwa nenzira inobatsira kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Kukurudzira varimi vedu nevanobika mukaka vati vashandise nzira dzekuti vawedzere kugreenhouse effect iya yatinoti greenhouse effect pachirungu. Tiri kukurudzira kushandisa masolar energy but renewable energy sources pavanoita basa ravo.
Zimbabwe nhengo yeEastern Southern Africa Dairy Association pamwe neInternational Dairy Federation uye mugore ra2016 yakasaina chibvumirano cheRotterdam Dairy Declaration, icho chinokoshesa kuti bandiko remukaka riite chikamu charowo pazvinangwa zvesustainable goals, izvo zvakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze, kupedza nzara uye kuve nemikana yakaenzana nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zviri kunetsana muSudan zvarwisana muguta guru reKhartoum usiku hwose kupinda muzuva ranhasi rechishanu mangwanani, mushure mekunge nhaurirano dzakanangana nekuunza runyararo nekusimudzira kufambiswa kwerubatsiro dzaparara zvasvitsa pakuti America ipe zvirango. Vagari vemuKhartoum neOdaman vati mauto asimudzira zvakare kurwisa achishandisa zvombo zvakawanda apo kurwisana kwaenderera mberi pasina chiratidzo chokuti chikwata chaari kurwisana nacho chingangodududza shure. Dare reSenate muAmerica rakavhota usiku hwemusi wechina kupasisa dano richasimudza chikwereti chehurumende chemari inoita $31.4 trillion chinobvumidzwa kukweretwa nehurumende kuti ikwanise kuramba ichibhadhara zvainoda kubhadhara. Nhengo 63 dzakatsigira danho iri, dzimwe 36 dzichiramba. Mutemo usina kwavakarerekera uyu wave kuenda kumutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vaise runyoro rwavo. Vamwe varimi vedonje vanoti vave kufunga kurega kurima chirimwa ichi vachiti hachisi kubhadhara senguva yakare, uye varimi vanoti havapiwe zvikwanisiro sevarimi vechibage nezvimwe zvirimwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nguva yakare varime donje vaikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro sezvo donje raibhadhara zvakanaka. Nekufamba kwenguva, mutengo wedonje wakaramba uchidzika kusvikira nhasi zvekuti vamwe varimi vave kutotadza kana kuramba vachivirima. Mumwe murimi anorima donje kumacheke uyo anoda kuzivikanwa savamusani anoti donje ravo riri kutengwa nemari iri pasi zvikuru zvave kuvatadzisa kuraramisa mhuri dzavo uye zvave kuvatadzisa kuramba vachiririma.
Kunyange fodya nezvimwe zvakadaro uchaona kuti varimi ava vari kuwana mari yakati wandei inovapa pundutso vokwanisa kuraramisa mhuri dzavo zvakati nakei, asi isu tiri kungoramba tichichema. Zvino izvozvi zvakonzeresa kuti isu tinge tichisvika pakuda kutora danho rekutoredza kurima donje racho, nekuti kana zvaramba zvakadaro hationi chikonzero chatinoramba tichifira. Hatisi kuita zvinhu izvi nenyaya yekuti hatisi kuwirirana nevari kuti tirime donje, asi tiri kupushwa, tiri kusundwa, nekuti donje racho tairima hatisi kuwana pundutso.
Vamusani vanoti zvikaramba zvisingabhadhare saizvozvo vacharega kurima donje vorima zvavo chibage chisingade mishonga yakawanda zvichienzaniswa nedonje.
Mhuri dzedu hatisi kukwanisa kudziraramisa nechikonzero chekuti mari iri kutengwa pakilogiramu yacho ishoma.
Mumwe murimi wedonje kumakonde mudunhu reMashonaland West, vaKim Gwatidzo, vanoti zvikwanisiro zvekurima donje zvakawandisa zvekuti mutengo unofanirwa kunge uri pamusoro kwete mutengo wemasendi makumi mana ekuAmerica pakirogiramu yedonje rinenge rapinda mudhii kusvika pamasendi makumi matanhatu ekuAmerica pakirogiramu yedonje rinenge ranakisisa rapinda mugrade A kana kuti US 40 cents to US 60 cents pakirogiramu rimwe chete uri kutengwa nawo donje. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari yakawanda pamutengo wedonje uye kuyamura varimi vedonje nezvikwanisiro, kunyanya mishonga yekuuraya zvipukanana iyo inodhurira varimi. Mumwe wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi vedonje nderekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Amai GT vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kunokonzera matambudziko akaita semhepo nechimvuramabwe izvo zvinoparadza donje parinenge richikura.
Kushomeka kwedonje kwawedzera pamusana peclimate change, apo donje rinokanganiswa nezuva, mhepo nekukukurwa kwevhu, chivhuramawe zvichiwedzera, nekunonoka kana kushayikwa kwemainputs, kunonoka kana kubhadharwa mari shoma, kudhura kwezvokurimisa, kuwanda kwezvipukanana nekushayikwa kwemagenetically modified cotton cultivars, nekushayikwa kana kushomeka kweresearch zvichienderana neshanduko iriko munguva ino.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti bazi ravo rakapawo varimi vedonje zvikwanisiro sezvo vaine donzo rekuti hapana chirimwa chinofanirwa kusaririra kurimwa munyika. VaBasera vanoti vakawedzerawo mutengo kubva pamasenzi makumi matatu kusvika pamasenzi makumi matanhatu pakirogiramu yedonje rakanaka sekukwezva varimi kuti varime chirimwa ichi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti donje rinofanirwa kunhongwa zuva ratikwirei kusisina dova kuitira kuchengetedza kuti rigare rakachena, uye munhu anofanirwa kunhonga donje asingasanganise rakachena nerakasviba, izvo zvavanoti zvinodzikisa unaku hwedonje zvozoderedza mitengo pamusika. Varimi vanokurudzirwawo kuisa donje riri pakati pemakirogiramu mazana maviri nemazana maviri nemakumi mashanu mubhera rimwe chete senzira yekuchengetedza donje rakanaka pamwe nemhodzi dzacho idzo dzinogadzirisa mafuta ekubikisa pamwe nechikafu chezvipfuyo. Hurumende inoita zvibvumirano nevarimi vedonje kuburikidza nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco. Varimi vedonje vanga vachibhadharwawo nemari yemunyika pamusoro pekuAmerica yanga ichitengwa nayo donje pakirogiramu roga roga. Gokwe ndiro rimwe rematunhu anonyanya kurima donje munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ichi waza waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidzimai ari kunetsa mazuva ano Tami Moyo uyo anoimba musambo werhythm and blues neafro jazz. Tami akanga achishanya kuno kuAmerica mazuva apera uko akatandadza vana veZimbabwe pagungano reZim Expo. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Vabereke vakanzwa kuti mwana ada kuita zvekuimba vamwanoti ndezvehurombe hazvizonzi mari mumba zvichaungataurirawo vamwe vabereki
nongokurudzira vabereki kuti sapotai zvipo zvinenge zvapiwa vana venyu naMwari. You never know kuti munhu anopedzisira ava papi mangwana. Let's continue to support and nurture young talent. Mwari ari kuzarurirai madhoo akawanda mukusapota chipo chaanenge apa munhuiyeye. So keep supporting. I'm a perfect example of mwana akarerwa nevabereki vaimusapota kusvikira ndisvike pano nhasi. Vabereki vangu variko pano muAmerica first time yavo kuzimefo nekuda kwekuti vakandisapotawo nechipo chandinacho. So I encourage parents kuti rambai muchisapota zvipo zvevana venyu.
Chimbotimbiraiwo kamutaro wekekuvhara.
Alright, even beautiful Dojani, and it goes, baby, no, pray now, you're beautiful, baby, no, pray now,
Manga muchinzwa kambo kanonzi wakanaka wakadaro kakaimbwa na Tami Moyo aina takura manzwa hurukuro yaitwa na Tami Moyo achitaura ari ku Atlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi wanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, tumirai namba dzenyu pa 001-202-465-0318. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezvechirongwa chekunyoresa kuvhota kune vanoda kuvhota kusarudzwa musarudzo dzegore rino. Icho chapetwa nhasi uye gadziriro yemapato ezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakawanda vanokundikana kunyoresa kuvhota sezvo vakaita mberengera yaita kuti vakundikane kunge vachipinda muzuva ranhasi rekuvharwa kwekunyoresa kuvhota kune vachavhota gore rino. Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro muHarare votarisirwa kudzoka zvakare kudare nemuvhuro panotanga bvunzo dzekuyunivhesiti. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleri tuwa lukubonga ujonga kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 Nhlangula 2023 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abeze ukuzobhalisa namhlanje ngelanga lokugcina lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka bebekhala ngendwendwe ezinde ebezikhona.
Inhliziyo zethu ngezimazimendeke. Ma kusehlula, sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba ne-solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduze.
Lonyaka iZimbabwe yenelisa iminyaka engamashumi amane 40 kwaba lombhuqazo wegukurawundi emandebeleni lenkabazwe lapho kwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi uhulumende akalamcabango wokwethula isinqumo sokuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Namhlanje bekulilanga lokugcina lokubhalisela ukuvota kukhetho oluhlelwe kuqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Abanye abakade beze ukuzobhalisa namhlanje bebekhala ngokuthi bekuthatha isikhathi eside ukubana bathole usizo lokuthi benelise ukwenza njalo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa eseveke ilanga lokhetho okutsho ukuba ngomthetho wakuleli akusela muntu osezabhalisa ukuvota kukhetho lwalonyaka. Njengoba kulilanga lokugcina lokubhalisa ukuvota bekuphithizela kule ndwendwe ndawo zonke, abatsha labadala bezama ukusebenzisa leyo thuba lokugcina ukuze benelise ukuvota ngoNcwabakazi mhlaka 23. Indawo ezifana lesisiu eMbare laseBudiriro bekuyinhlabathi abantu bezama ukuba amabizo abo enelise ukuba khona kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll yalonyaka. Omunye obefuna ukubhalisa ukuvota umnumzana Brisk Thulani Ncube uthi uthwale nzima ukuze enelise ukubhalisa ukuvota.
Ngisuke ofisini ngaya ezekhe ekuseni, it was around 9 AM, and sifika ngale sicevele sokulabantu akade bekhona ku-queue besibona from ngo-half 7 besebefikile ku-queue but ade lokhu bengakarejista. Kula muntu obeqalisa ukurejista okade serejistile ngaleso sikhathi besibona abantu bezethu bathe basathatha kuphela abama-transfers
lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo laye ohlale eHarare kodwa emzini oyayishut uLove Modube.
Bekule nkinga zakho ikakhulu besifika laphana uthola ukuthi abantu abanye bayaziqhuxela, abanye bakhangela ama-WhatsApp khona beza kubuza ukhuphe isithuba. Mina ukubona kwami ukwenza komsebenzi wawo khona bekungayenzi ukujahliwe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi namhlanje ube ekhuthaza abaningi ukuthi babhalise ukuvota ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye.
Namhla lilanga lokugcina eliyokuthi abafuna ukuvota ku-2023 barejiste, so sibone abantu ngokwanda kwabo sebedidizela ukuthi barejiste babone ukuthi amabiza abo labo akhethiwe yiZimbabwe Electoral Commission. Kuqakathekile ukuthi umntana kaZulu laye aphathiseke endabeni le eyokuvota ukwenzela ukuthi abe nesinkulumo angasiyenza endabeni zokubuswa kwelizwe.
Umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Addington Mpofu uthi ibandla lakhe lizimisele kunqoba kukhethwe, esithi namhlanje ube ongomunye oncedisa lo ofuna ukuba ngummeli wempophoma umnumzana Admire Maskati ukubhalisa ukuvota.
Hambani liregister ukuvotela uHis Excellency ubaba umongameli uComrade Edim Nangagwa. So we have done a lot and ngamalanga wona lawa amabili akade sisile, we have registered a lot of people abaningi kakhulu that I can safely say we are cruising towards Vicky and we are cruising smooth.
Istudio 7 yehlulekile ukukhuluma lezisebenzi zekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC endaweni obekubhaliswa ukuba abantu benelise ukuvota ngoba bebengela lathuba lokuphefumula kulabantu abaningi abakade bezobhalisa. Lesikhulumeli seZEC umnumzana Robert Kiwa ubesithi ke nelisi ukukhuluma ngoba esemhlanganweni ngesikhathi intatheli izindaba zifuna ukuzwa icele lezeki ngalolu daba. Umongameli Mnangagwa ngumvulo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe Government Gazette ukuba ukhetho luza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa kwalabo abafisa ukuncintisa kukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala emthethwandaba oyayi court mhlaka 21 Nhlangula lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuba ngomongameli, ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansili. Ngimele iSitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lonyaka iZimbabwe yenelisa iminyaka engamashumi amane 40 kwaba lombhuqazwe okukurawundi emandebeleni lenkabazwe lapho kwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 libutho lesizwe i-50 Brigade. Kusehlakalo esenzakala ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngomnyaka 1983 abasila kulo umbhuqazwe abezombusazwe lenkokheli zomdabu bakhuluma kabanzi ngombhuqazwe lo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imuli ezabona abazali bedutshulwa betshiswa kodwa bona basinda kumbhuqazwe weGugurahundi balandisa kabuhlungu ngokulahlekelwa kwabo bethi impilo yahle yatyeka bakhula kubuhlungu. Unkosazana Patricia Dlamini uthi unina wasila ekutshisweni ngoba wayesenelisa ukukhuluma ulimi lwamasosha awe-5th Brigade.
Inhliziyo zethu lezimazimendeki ma kusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba ne-solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawelani abazali bethu, uthi uyisakhamizi ukuthi uli-distant ngayiphi indlela.
Ekhuluma esemhlanganweni owe-World Economic Forum ezenyanga ezimbili engene embusweni, umongameli Emmerson Mnangagwa wathi yena uzimisele ukuhlangana labasinda kumbhuqazwe weGugurahundi bakhulumisane.
As Minister for National Security, that's the National Intelligence, that is correct.
Ngaleso sikhathi ngangingumphathi ntambo obona ngezomvikela labachuphi ekhaya, asitsho ukuthi okwenzakalayo kumele kulahlwe. Labo ababhekana lo mbhuqazwe weGugurahundi bengathi ngizekhulumisana labo ngizakuya.
Those issues that are, you know, they themselves are going to the community is affected. If they ask me to come for any reason, I will.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu uthi lanxa isikhathi sesiside kwenzakala inkemenkeme yalumbhuqazwe akula okuthe kwenziwa ukuthoba amanxeba.
Kulosizi ukubana ngemva kweminyaka engu-40 umbhuqazwe selokhu wenziwayo. Uhulumeni weZimbabwe abantu abahlukunyezwayo lelizwe jikelele kabalinikwa ithuba lokubana bekhulume ngokwenzakalayo, kabalinikwa ithuba lokuthi kuthiwe ukuthi kungenziwa njani. Bonile ummeli wedale lephelamende oli immunity exotshwa ephalamende, kodwa ngelinye icele siyambona ophethe ilizwe ezithi abantu abakhulume ngakho bekhululekile.
UNduna Khulumani Mathema waseGwanda ngomunye othi wathinteka ngalombhuqazwe, kodwa njengenkokheli zomdabu abaphiwanga amandla okuthi luphathwe njani lolu daba.
Ungakhumbula kuhle nxa njengomuntu owazi into zemidia, kulezi nduna ezahanjiswa isizwaleni zisiyafundisa ukuthi umhlaba vele ukuphatha njani udaba le-genocide kubrawuni. Kodwa thina sisiye sibuya njengesizwe kasisasebenzisanga lokhani ukusetshenziswa umhlaba wonke jikelele. We reinvented the wheel, which I believe ngokunjalo kutho ukuthi into esiyenzayo hayi lizaba nje ukuyakhanya ukuthi kudlalwa ngenhluku zabantu.
Inkokheli zomdabu, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla okholo lezombusazwe lozulu jikelele bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngayo umbhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu amandla ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngombhuqazwe lo, kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Engena embusweni eminyakeni emihlanu edlule, umongameli Emmerson wayethembise ukuba udaba lolu uzalulunyisisa, kodwa sekuyiwa njalo kolunye ukhetho lokhu lungakalungisiswa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi uhulumende akalawo umcabango wokwethula isinqumo sokuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika ngokugcweleyo, ngoba lokhu kungadala inhlupho eziningi ezigoqela ubuyanga kanye lokuvimba intuthuko yomnotho welizwe. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ese-Victoria Falls.
Lokhu kuphume ngosuku lwesithathu lomhlangano wabakumsebenzi wokwemba oweZimbabwe Chamber of Mines Conference oqhutshelwa eVictoria Falls ngesikhathi uZulu weZimbabwe ekhala ngokuthi akasela themba lemali yama-RTGS engasamukelwa ngosomabhizimusi abaningi lengatsha eziningi zikahulumende. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutsha, uthi lokhu sekubangele ukuba amabhanga aswele imali eyaneleyo yokuthuthukisa umnotho welizwe ngoba iningi selifihla imali ngaphansi komqamelo. UMangutsha uzame ukuchasisa ukuthi kungani umcabango wokusebenzisa idola leMelika lingalungelanga ilizwe, esithi iRBZ izasungula indlela zokuthenga igolide entsha ebizwa kuthiwa yi-gold-backed digital tokens ezasetshenziswa loba emavinkilini nguZulu.
Siyaxeka njengelizwe ukuthi singasebenzisa imali yeMelika ngokugcweleyo, akuyenzi. Ngakho kufuze siqinisele ebunzimeni lobu singesali siyaphambili. Lizabe lithenga lisebenzisa igolide lenu, kusitsho ukuba lizathumezelana imali lisebenzisa uhlangothi lwethu.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe umnumzana Farai Mushoriwa usole okukhulunywa ngabe-RBZ esithi akusoze kusebenze eZimbabwe ngesimo somnotho esikhona esilizweni sokuwa kwamandla edola lakuleli nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kuzaba lomthetho na ozasekela lokho, ngoba angeke sibe nemali entsha engelasiphawulo sombuso.
Umbuzo lo ugcizelelwe ngumphathintambo wedale lephalamende umnumzana Mnumzana Godfrey Dube esithi ilizwe kalisebenzise imali mbolekwa lelizwe lizimele ngezomnotho.
Ngabe iZimbabwe iyabuyela isebenzise imali yaseMelika, isebenzise imali yamarandi pakana i-economy yethu ibe ngcono. Kuobala ukuthi lokho kwenziwa ngugavana yokuphikisana lozinsulu wonke lakanye lama members awe parliament amaningi ale feeling yokuthi ngabe siyabuyela sisebenzise le imali okwesikhathi esifitshane sisalungisa okwankha.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uyasekela ukuthi uhulumende asebenzise imali yakuleli kodwa okwe e-gold akusebenzi ngoba uzulu omningi usemaphandleni.
Hhayi kayisebenzi eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu abaningi eZimbabwe bahlala emakhaya, 60% e-population ihlala emakhaya, i-connectivity hayi kayikho.
Umnumzana Joel Gadbuza omele ibhinga edalele parliamente uthi isizathu imali yakulele uhulumende esithi kayihlali yindlela esetshenziswa ngezinye inkokheli ukweba.
Akula muntu oyifunayo la, uhulumende kazayifuni. Kodwa ayisoze iphume ngoba ngani i-reserve bank yayisebenzisa ukuthi betshontshe kuhle. Bengaprinta ama-RTGS bewafake ku-black market. Sebeyakuquluza wonke ama-USI abekhona ku-market betshintsha ngama-RTGS ukwenzela ukuthi betshontshe imali yabantwana beZimbabwe.
Abe-RBZ baqina ngelokuthi lokhu kusemthethweni kuziqondiso zebhanga leli ku-section 49 la ku-7.2. Igolide lemali leli e-RBZ bizet ithi izabe ihlala kumakhadi ahambelana lawa mabhanga njalo isetshenziswa ngobulembu be-internet emavinkilini. Intengo yempahla ikhuphuke ngezinga eliphezulu kakhulu kusikela kumaviki adluleyo, lokhu kubangelwa yokuqonga kwentengo yokuthenga idola leMelika elilodwa kubosiphatheleni eseliqanise lafika kunkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe 5,000. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zisungule inhlelo zokusebenzisana labo sowabo abasekhaya zokufundisana amakhono emisebenzi kungela mbadalo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lolu hlelo lusungulwe ngemva kokuba unkosazana Nobuhle Ajiti owenobuhle Beach Foundation ebuze abalandeli bekhasi leFacebook yenhlanganiso yakhe ukuthi yini abangasizana ngayo kumakhono empilo. Unkosazana Yulin Mazulu Mnethwa oseJohannesburg unolwazi olujulileyo kakhulu ngokwenziwa kwesepa namafutha okugcobisa iVaseline. Uthe ngokuzwa umkhosi wasukumela phezulu wabona sekufika amaxuku abantu abazodinga ikhono lakhe.
Okungenze ngacabanga ukuthi ngisize abantu ngale ndlela yokuthi nginanzelela ukuthi abaningi abakithi abasebenzi njalo abanye sebefisa ukubuyela back ekhaya. So ukufika kulo msebenzi wezandla ofundeleyo owaziyo kungcono yakule ndawo ongaqala khona ukwenza something empilweni, njalo mina ngifundise ukwenza i-washing powder le-vaseline. So far abantu sengibafundisile bangu-20, first group yayilabantu abayi-10, second group yaba le-10.
Unkosikazi Lona Mpanza ngomunye wasebezintshanju ekwenzeni isepa le-vaseline ngemva kokugavelwa ulwazi unkosazana Mnethwa.
AmaZulu umama lothando kakhulu osifundise esibekezelela saze sakwazi ukuzwisisa ukuthi lezi zinto zenziwa kanjani. And esifundisa ngaphandle kokusitshaja lutho, esifundisa nje mahhala. And le nto osenzela yona singumphakathi singama-ladies ngicabanga ukuthi iyasivuselela kakhulu singomama. Izosenza sikwazi nathi ukuthi sizimele, sikwazi ukuthi sikwazi ukufaka isinkwa esitafuleni for abantwana.
Unkosazana Pamela Phiri ohlala eTroyville eJohannesburg yena ubize abafuna ukubhaka amakhekhe lokunye okunengi okubhakwayo.
So far bengisafundise umuntu oyedwa kugrupu kanobuhle, kodwa ke ukushera ama-skills yinto engijwayele ukuyenza. Nokushera kwamanye amagrupu abomama angiqali kuveji, but ngendlela engithole ngayo i-response kugrupu ka yenobuhle Foundation, hayi kubukeka mpela abantu balijabulele usizo, bonele futhi baningi abanye asebe-offer nama-skills wezandla ukuncedisa.
Unkosazana Zinhle Ndlovu umunye wabazwe lolu bizo ekubulawayo, laye wasabela. yenange ufundise umama ukuthunga ingwane zomcheco okuyinto esihuke abanenge. Okwakhathesi unkosazana Charlene awakhiwe Ndlovu kobulawayo usebize abafuna ukuzofundela ukubhaka. Ukhona oseUvel eGoli osebize abafuna ukulungisa amasofa. Kanti omunye oselokishini leBeria ubize abafuna ukufundela ukukhanyisa ngamasola ezindlini zabo. Iningi lezalwane zeZimbabwe kwelaseSouth Africa balahlekelwe imisebenzi, kanti ke abanye balungiselela ukubuyela ekhaya ngemva kokwesulwa ngamaphemithi abebewasebenzisa. AbaseZimbabwe nabo babhekane lohlupho lokusweleka kwemisebenzi. Lolu hlelo lokwabelana amakhono okusebenza kukhangelelwe ukuthi luzasiza imuli eziningi ukuxotsha uMangoye eziko. Ngimelesulo 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguTuso Khumalo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa bathi kungaba nzima ukuthi babuyele ekhaya ukuyavota, ikakhulu kukhangelwe ukuthi amanye amabizo awakho kugwalo loluhlu lwabazavota lonyaka ole-voters roll. Intethelele izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Ilanga lokhetho elisandwa kubekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa alisaphathanga kuhle abaphandle kwelizwe abafisa ukuyakhaya ukuyavota, ngoba baseBotswana kanye leSouth Africa sebekhathazekile ngembiko abayizwayo yokuthi uluhlu lwagwalo lokuvota lwe-voters roll alumanga kuhle. Abanye bewaswela amabizo abo lapho ababhalise ukuthi bazavotela khona. Umhlaka 23 Ncwabakazi lusuku osolubekiwe ukuthi leZimbabwe lizaqhuba ngalo ukhetho lokudinga inkokheli entsha. Ilanga leli liwela phakathi kwe-view ngolwesithathu osekuthiye abanye abangaphandle kwelizwe besithi alibamelanga kuhle ukuthi bayefika ekhaya bevote. Umnumzana Ncwabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe Community kwele South Africa, uthi iningi elingaphandle kwelizwe likhathazwa ukuthi alisoze liphumelele ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll ngenxa yesikhathi.
Abanye bakhathazekile ukuthi amabizo abo engabe engekho ku-voters roll, njengoba sibona ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ithe umphakathi uze uzohlola i-voters roll. Siyananzelela ukuthi abanye abantu bakhitshwe lapho kumele bavotele khona, bafa ukuthi bavotele kwezinye indawo.
Abanye abafana lomnumzana Mthabisi Dube oseJohannesburg kwele South Africa bathi indleko zokuyavota ekhaya lokuthi ilanga elibekelwe liphakathi kweviki kuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi bafinyelele ekhaya.
Siyafisa sibili ukuyavota, kodwa ungakhangela imali efunakalayo ukuthi uhambe uphenduke kwesinye isikhathi, kawuhambi wedwa lababili kumbe labathathu emulini. Njalo ilanga leli lokuvota liphakathi kweviki, akuhambeki uma kunjalo.
Kukanti umnumzana Mkhululi Moyo oseHabroni layo khala ngokuthi ilanga laphakathi kweviki alimeli kuhle inengi.
Ukubeka kwakho usuku phakathi kweviki sokuzayenza ukuthi abanye abantu, especially abantu abasebenzayo izisebenzi ikakhulu, ngoba phakathi kweviki abantu babe busy besebenza. Mhlawumbe kungathi ukubeke kwabange-weekend ukuzabangcono ba wonke umuntu. Abantu abaningi bayakwazi ukuthola ithuba lokuthi njani bephumula ama-weekend bekwazi ukuyavota nje esukadezi eminyaka edlulileyo lokusenzakala njalo.
Kule nhlanganiso ezizimele zodwa emazweni ayitsheniwe ngezansi kwezikalo zika-Afrika aphezu kwemizamo yokuthi aphathise abeZimbabwe kakhulu ngendleko ukuthi baphile nekhaya bayivota. Inhlanganiso lezi lokhu zibamba imihlangano emazweni ayitsheniwe afana leBotswana leSouth Africa ethapha imboni yabeZimbabwe kulawo mazwe ukuthi bengaphathiswa njani ukuthi babuye lekhaya bayephatheka kukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elicula umdumo wezokholo ele amaqhawe okuthula. Lona eselethule idlaladi elitsha elilesihloko esithi Kulungile Baba. Iqembu leli lidabuka eNkayi kodwa licula liwele South Africa. Lapha umkhokheli walo uXolani Juma uxoxa lo ntungamile inkomo kwestudio 7.
You are the King of Kings, mighty Jehovah. You are the Lord of Lords, our Father. We sing Ebenezer to you, Lord. Ebenezer. Ebenezer, Baba, Utikuli Wabadan.
Angibingelele kubalaleli kundawo zonke dabuka phansi kwelenkayi empumelelo ikho lapha ensuka khona thina ezingeni lomculo qale umculo eminyakeni aphelile ngo-December qale senza ama-swing track saya kwathi ngo-April sayenza khona i-album yethu enengoma eziyi-10 yona i-theme yayo ethi yona kulungile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wethu utholakala ku YouTube, uyawuthola Xolani and Maqhawe Okuthula Gospel. Uyasidinga yikho lapho esitholakala khona. Uthi ke uma ngabe ufuna okuningi uyakuthola, uyangithinta kuleyo namba engiyibizile, yikho lapho ongathola khona ukwazi ukuthi uthole okuningi mayelana neqembu. Angabethanda ukuxhumana nami ngitholakala kunombolo ezithi zona 076 56 08 54. Ngicula ngilana ezweni laseSouth Africa.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Emazwi engishiyela yona ukuthi ngimthembise ukubana ngizoqhubeka sinenzela umsebenzi omuhle emsebenzini esawuthunywa ngusomandla ngubana sishumayele izwi lakhe ngesimo somculo.
Para mim ser.
uThemba ukholisile umculo ozothileyo, umculo wengoma zomdumo wokholo ebesuphiwa ngama ngeliqembu elizibiza ngokuthi amaqhawe okuthula. Lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk namhlanje sikhangela okwenzakalani, okwenzakale namhlanje ngosuku lokugcina lokubhalisela uvota kukhetho olukhulu lwalonyaka lokudinga amakhansela, amalunga edale lephalamende kanye nomongameli welizwe. Singeke hlukane isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abize ukuzobhalisa namhlanje ngelanga lokugcina lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka bebekhala ngendwendwe ezinde ebezikhona. Lonyaka iZimbabwe yenelisa iminyaka engamashumi amane 40 kwaba lombhuqazo eGukurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa yomprofethi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.